So musangano uyu waitirwa paconstitutional hill muSouth Africa Joburg wanga uri wokuti tinge tichitaura nevana vemuZimbabwe nemaSouth Africans tichinge tichikurukura nyaya dziri kuitika kuZimbabwe dzekutambura kwevana veZimbabwe dzekushayikwa kwemari dzekuuya kuna bond notes uyezve dzekurohwa kwevaya vanenge vachitaridzira mumastreets muHarare munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Pane zvisungo zvamabuda nazvo here pamusangano?
Pabuda zvisungo zvakawanda pamusangano. Tingati chabuda chekutanga pamusangano uyu inyaya yekuti vana veZimbabwe varambe vakashingirira. Chechipiri inyaya yekuti tirambe takabatana sevana veZimbabwe munyaya dzekutaura nyaya dzemahuman rights, nyaya dzekusununguka kwevana veZimbabwe. Chichabuda kwabuda nyaya the right to vote zvekuti vana veZimbabwe zvikurusa nyaya diaspora vote vana veZimbabwe vanga vachikurudzira chaizvo kuti vanoda kunge vachibvumidzwa nehurumende yeZimbabwe kuti vange vachivhota kwese kwavanenge vari. So ndizvo zvimwe zvinhu zvabuda nyaya dzekuti nyaya dzesarudzo dzinge dzakasununguka uyezve vana veZimbabwe vange vachibvumirwa kuti vange vachivhota kwese kwavanenge vari zvisinei nekuti mari inenge ichishayikwa. Vamwe vachona vatopledja kuti kana iri nyaya yemari vanokwanisa kunge vachitobetsera hurumende yeZimbabwe kuti vange vachibvumirwa kuvhota chero kwavanenge vari.
Asi kana vamwe vanoti zvingabatsira here kuita musangano kuSouth Africa iyo nhamo yacho iri muZimbabwe?
Musangano uyu waitwa wanga uri wekuti tinge tichitotaura nevana veZimbabwe avo vanova vakatidza nhamo yacho yamuri kutaura kuti iri kuZimbabwe vari kushungurudzwa nokuti vakatidza nhamo. Mushure mekutidza nhamo vava mune imwe nhamo iri kuSouth Africa. So musangano manga mine maZimbabwenzi akawanda chaizvo end uyezve tinoona kuti hurumende yedu yeZimbabwe zvinhu zvainoita haikoshese kana kucherechedza vana veZimbabwe vanenge vachigara kunze kwenyika kunana South Africa, kunana Botswana, America. Saka musangano uyu wainge uchidawo kukurudzirazve kuti vana veZimbabwe vari kutambura mune dzimwe nyika vange vachiparticipeta vachiuya nemasolutions anenge achi munhamo dzatiri kuona semaZimbabwens. Ende vana veZimbabwe ava vari kuSouth Africa kwatanga tichiita ndivo vanotumira mari kunana gogo nana sekuru vari kutambura kuZimbabwe. Saka tangachida kungoti vangosimudzira zita ravo, mavoices avo, maizwi avo ezviri kuitika kuZimbabwe nezviri kuitika kuSouth Africa